Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishano chikunguru 15 2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reEuropean Union rinoburitsa gwaro raro rekupedzisira riri pamusoro peongororo yarakaita esarudzo dzakaitwa muZimbabwe muna 2018 richiti kana zvimwe zvine chekuita nesarudzo zvakakomekedzwa hurumende kuti igadzirise zvisina kubatwa-batwa sarudzo dza 2023 dzinenge dzisina kujeka. Commission inona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission inoti yawana mari yakakwana yekuti veruzhinji vaongorore gwaro revavhoti pamwe nekushandisa mukutarwa kwematunhu. Bato reZANU-PF romira nenhengo yaro kumberengwa vaAbton Mashayanyika pamashoko avo avanonzi vakataura pamusangano webato iri ekuti mutungamiri weCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa ngavaurayiwe. Chikwata cheZimbabwe chemutambo wecricket chinobudirira kuenda kumakwikwi T20 World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Commission inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yawana mari yakakwana yekuti veruzhinji vakwanise kuongorora gwaro revavhoti pamwe nekushandisa mukutara miganhu kana kuti delimitation. Zeki inotiwo haikurudzire mhirizhonga munyika kunyange vamwe vachiti komisheni iyi haisi kushanda zvakakwana kudzivirira mhirizhonga dzezvematongerwo enyika dzakanangana nesarudzo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vati vakapiwa madhora ekuAmerica mamiriyoni makumi masere nematatu ekushandisa.
Secommission tine budget iri associated nebasa iri inosvika iyo $83 million. Pane $45 million ichashandiswa kuvota expansion, uye pane $38 million ichashandiswa kudelimitation. Iyi mari inenge ichishandiswa zvakasiyana siyana zvobva kuprindwa kwevoters roll, kuhayiwa kwedzimotokari, maengagement anoitwa nemastakeholders munguva dzakasiyana siyana nitiwa uchange chishandiswa zvinopindwa zvoshandiswa navanhu kachita delimitation maequipment uye zvekare voter education nepublicity uye zvekare personal welfare yevanhu vanenge vachiita basa iri.
Vamangwana vatiwo
nzvimbo idzi inzvimbo dzavagara vachinda kunovhotera kana vakambovhota kare ndo nzvimbo dzichacho dzichange dzine mainspection centers aya. Izvi zvichaitika kubva musi wa17 July kusvika musi wa26 July 2022.
Vachibvunzurudzwa nezvenyaya yevari kukurudzira mhirishonga kutyityidzira vavhoti kuti vasavhote vakasu nunguka pamwe nekushandisa mashoko eruvengo vamangwana vati
nyemhirizhonga isotise Zimbabwe Electoral Commission tokurudzira voruzhinji kuti aiwa kana tichiita nyaya dzesarudzo ngatichei murunyararo ngatichei tichionesana zvakanaka nokuti isusu tose tiri vana veZimbabwe zvinhu zvokuti titaurirane tionesana uye isusu tokurudzira kuti kana paita matambudzo akadaro ngavazivise veZimbabwe Republic Police nokuti ndivo vanoita nyaya idzodzo dzemhirizhonga.
Asi izvi zvashorwa nemutevedzeri wemunyoro anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change amai Ellen Shuyedenga vachiti zeka haifanirwi kunakurira nyaya yekutyidzirwa kwevanhu kumapurisa.
Bumbiro redu remutemo rakapa zeki sarefuri masimba okuona kuti sarudzo dzese dzinofamba neunyararo kusina mhirizhonga. Apa saka kana zeki ichiramba kushandisa masimba avo zvichanesa mberi kuburikidza sarudzo dza 2023 kwatiri kuenda ikoko. Apa tiri kuona nyaya dzokuti kuti kune vanhu vari kuurayiwa kuna Mboleni Ncube akaurayiwa kumbizo uko kwozvoti mazuva apfuura apa kune munhu wezano akatobuda achitotaura pachena kuti vachamisa vanofanirwa kuurayiwa nekuti vanetsa zano pese saka ndezvimwe zvinhu zvatiri kutarisa kuti sezeki seboka rakapuwa masimba nembumiro remutemo vanofanira kushandisa masimba awo vaona vachiona kuti sarudzo dzinofamba zvakanaka
amai shiri yedenga vatiwo kunyange zvazvo vachifara kuti zeki yapuwa mari yekutara miganhu vatiwo vanoda kuti komishini iite basa nemazvo mukutara miganhu pamwe nekuona kuti vari mune zvematongerwo enyika vabvumidzwa kuongorora kutarwa kwemiganhu iyi
tikuda kunzwa kuti zeki ichapinda kuvanhu yoita basa nemazvo kuona kuti maconstituencies nemahozi vachatara zvakanaka zvichifambirana nezviri pamutemo wenyika ende chimwe chinhu chakakosha ndezvokuti vanhu vese vane vanuzimbabwe vane zvokuita nezvematongerwo enyika vanofanirwa kubvunzwa maonero avo
mutauriri wemovement for democratic change MDCT vawitness Dube vatiwo vanga vari kutarisira kuti zeki isewo mari mukuvandudza mutemo ine chekuita nesarudzo kuti nyika iite sarudzo dzakajeka
abvire kare kutaura nemaelectoral reforms atiri kuda sevana vezimbabwe kuti ngavaite transparent kuti kumacommittees kwavo ikoko ngakugare vanhu vasinei nezvematongerwo enyika ngakusagare vanhu vanobva kuchiuto ngakusagare vana vevanhu vari mumatongerwo ezvenyika nekuti izvozvo ndo zvinotokanganisa sarudzo saka nyaya yavari kungotaura diki diki idzi vanenge vachida kuti vanhu vatarise ikoko ivo vachitadza kuisa nyaya hombe chaidzo chaidzo dzinotipa kuti tinge tiine sarudzo rwakajeka
hatina kukwanisa kunzwa divi rezanu pf panyaya iyi sezvo tatadza kubata vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi pamwe navamike bima vanova mutauriri webato iri zeki yatiwo inotarisira kutanga chirongwa chekutara miganhu mushure mekunge sangano rinoverenga vanhu munyika rezimbabwe national statistics agency razivisa hurumende huwandu hwevanhu vari munyika mushure mekuverengwa kwakaitwa vanhu muna kubvumbi zimbabwe iri kutarisirwa kuenda kusarudzo mugore rinouya ra2023 uye vari mune zvematongerwo enyika vatotanga kare gadziriro dzekutsvaga rutsigiro ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
sangano reEuropean Union raburitsa gwaro raro rekupedzisira riri pamusoro peongororo yarakaita yesarudzo dzakaitwa muzimbabwe muna 2018 richiti kana zvimwe zvezvinhu zvine chekuita nesarudzo zvarakakomekedza hurumende kuti zvigadziriswe zvisina kubatwa sarudzo dza2023 dzinenge dzisina kujeka uye dzisina runyararo sangano reEU rakakomekedza kuti zimbabwe igadzirise zvine chekuita nemabatirwo esarudzo zvinokwana makumi maviri nezvitatu kana kuti 23 electoral reforms asi rinoti kusvika nhasi zviviri chete ndizvo zvakatanga kushandwa Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe pasvika nyika nekuvandudza zviga zvine chekuita nesarudzo izvi asi mushandi mukuru anoona nezvezvirongwa musangano reelection resource center vasolomon vobosbunu vanoti pachine nguva yakareba yekuti sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa zvokuti hurumende inokwanisa kuona kuti zvimwe zvezviga izvi zvavandudzwa nekuteverwa
mukana wekuti zvimwe zvezviga zvavakanga vataura kuti zvingade kugadziriswa tisati tapinda kusarudzo dza2023 mukana wacho tichinawo asi waenda uchiratidza kuti waakunopera saka kureva kuti pazviga zvingasvike 23 zvavakataura zvakanda zvacho zvinogona kuitwa kana mitemo kana paramende yakwanisa kufambisa basa iri nekukasika kubva panguva ino yatiri chinhu chokuti zvinogona kuti zvinge zvichiitika chatingataure kuti tirambe tichivandudza sarudzo dzedu kuti dzifambe zvakanaka pane nyaya dzakafanana neidzodzo dzekuti environment ipedzerwa sarudzo inofanira kunge iine runyararo kunyanya ichipa zvekare mikana yakafanira kumapato ezvematongerwo enyika nevanenge vachikonzesa musarudzo idzodzo kuti vaone mukana wakakwanira wekuti vange vachikambirawo vachipinda munzvimbo vachitengesa zvavanenge vainazvo.
Mungaona here imi hurumende yeZimbabwe ichitambira kurudziro iyoyi yeEuropean Union nekuivandudza sezvamuri kutaura izvozvo?
Tinoona mukana uchiripo nekuti tinonzwa minister vanoona nezvejustice, tinonzwa zvekare president muna 2018 vachitaura nyaya dzemarifumu ayo kuti vaida kuti ange achiitwa. Saka tingasaziva zvedu kuti chii chakonzeresa kuti zvitinonokei, asi tinoona kuti kana vakarada zvavo kuti zviitike zvinhu izvozvo chinhu chinogona kuitika, marifomu zvaanogona kuitwa tisati tapedza gore rineri.
Tinoona kuti sarudzo dzakaitwa muna 2018 European Union yaakuzoburitsa gwaro iri gore rino, iko kwangosara nguva ingaita gore kuti dzimwe sarudzo dziitwe. Chii chingadai chakatora nguva chakaita kuti vatore nguva kudai?
Kazhinji kacho maobserver missions anobva kwenyika ndo atingati ndo mashandiro avo. Saka kureva kuti maobserver missions ekunze anofanira kunge achingouya kuzovandudzawo zvatinenge tagara tichiita isu semaorganizations tishandira muno kana sevagari vekunyika yeZimbabwe. Saka kureva kuti ndo mashandiro ava atingati ndo maonero atinozviita kazhinji kacho.
Vanga vari mushandi mukuru anoona nezvezvirongwa musangano reelection resource center vaSolomon Bobos Bunu vari parunare muHarare nestudio 7. Munyaya yanga iri kudare, mutongi wedare ramajistrate Vangoni Nduna vati vachapa mutongo wavo panyaya yakasvitswa mudare nemumiriri weZengeza West vari vakafanobata chigaro chemutevedzero wachigaro weCitizens Coalition for Change vaJob Scala chekuti vanduna vasaveriwo mutongi anonzwa nyaya dzavo kumatare vachiti vanduna vane divi ravakarerekera. VaScala vakamiswa pamberi pedare nezuro vachitongwa mumhosva dzavari kupomerwa dzekupesvedzera mhirizhonga panyaya yakanzwikwa navanduna. Bato reZANU-PF riri kuramba zvipomerwa zvekuti riri kukonzera mhirizhonga kuburikidza nemashoko anonzi ari kutaurwa nevamwe vatungamiri vebato iri pamwe nedzimwe nhengo ekunyomba vanopikisa zvikuru vebato reCitizens Coalition for Change pamwe nemutungamiri waro vaNelson Chamisa. Izvi zvinotevera mashoko anonzi akataurwa nenhengo yaro kumberengwa North vaAbton Mashayanyika avakati pamusangano webato ravo kuRampopo kumberengwa North kuti pasi navachamisa zvinoreva kuti ngavaurayiwe. Mushandi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwamashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoti hapana chakakanganiswa navamashayanyika vachiti vatori venhau ndo vari kuita kuti vaise dzine utsi. Vanoti bato ravo rinoda runyararo asi kuti rinopikisa reCCC ndoro riri kukonzera mhirizhonga. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati panyaya iyi kuti tinzwe kuti pane matanho ari kutorwa here. Asi ngatinzwei hurukuru yataita navamugwadi.
Tinozviziva kuti variko vatapi venhau vanotsvaka kushora musangano weZANU-PF pese pese nokutsvaka utano mugati kuti vashore musangano weZANU-PF. Ndo zvatiri kuona apa. Zvingani zvinotaurwa nevanopikisa vachitsoropodza vachichisidzira mhirizhonga kuvasupporters veZANU-PF. Zvingani vana Job Scala nhasi vari muwani vachidedzera kuti ndai munopwanya dzimba dzevanhu veZANU-PF. VaJob Scala vanoonekwa vari pachibhorani vachitaura kuti gore ra2023 muno mucharohwa munhu muno, asi hatina kumboona vamapepa nhau muchizvipublishaiza. Makuenda kunotsvakawo mutana zvakari kumusha uku achiita musangano yake moti kwanzi musangano weZANU-PF ndiwe mhirizhonga. Ayo hakuna zvakadaro.
Asika vaSikala vakasungwa vachinzi vakonzeresa mhirizhonga nemashoko avakataura. Zvasiyana papi nezvataurwa naivo vamashayanyika.
Mashoko ababa ava mukanyatsokumateereresa, comrade ava havana kumbotaura kuti endai munorova vanhu, havana kumbotaura kuti ngakuurawe munhu. Asina kuverenga unoroonde nyika inoi ndiye anogona kutadza kunzwisisa mashoko avo, nokuti comrade ava vanovamuwo veteran zvekare watinoziva vari kutaura ivo kuti kare nyika ino ichirwirwa usununguko namacomrades vana mukoma vatungamiriri vatinavo nhasi navabereki vose nana mujibha nana chimbwiro. Vabereki vose vakarwa hondo nguva yehondo, vatengesi vaiurawa, vanhu vaisapota Ian Smith vachishungurudza vana vari kurwira nyika ino kuti ive nerusununguko vaiurawa kana vari vatengesi. Hapana chinyuwani ipapo. Zvose izvi zvaiitika kose ndo masunungurirwo akaitwa nyika inoyi. Saka tione chakashata pamashoko avari kutaura. Kudzidziswa nhoroonde yenyika hakuna kushata, ende variko zveshuwa. Vatengesi vakaurawa, vananyati vakatourawa zveshuwa zvikashaya basa nokuda kwekutengesa nyika. Saka tuoni chakashata pamashoko avo. Uye musangano weZANU-PF haukurudziri mhirizhonga.
Mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare neStudio 7. Asi vakafano bata chigaro chemutevedzero wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaustalos Gift Siziva vanoramba mashoko ekuti bato ravo ndiro riri kutokonzera mhirizhonga.
Zvinoratidza kuti munyika muno mune yatinoti selective application of the law. Nenyaya yekuti ivo vanopiliva zvemhirizhonga ende ndosaka vachikurudzira vanhu vavo ende zvinoratidza kuti munhu angakatumwa kuti ataure mashoko iwavo anenge akatumwa nevakuru vavo. Vakuru vavo zvinoratidza kuti kana vamugwati vachitaura kuti violence nekuraya kwevanhu especially a leader of the opposition. Saka izvozvo zvinhu zvekuti vatyidzire vanhu takugadzira kuenda kuna 2023. Asi vanhu vangwara mumamisha mumareserva nemumatau vachiziva kuti at the end of the day munyizimbabwe munofanira kuita shanduko. Vanhu havafani kumira, tinofanira kuenda mberi nekuti zvinhu zvese zvinoshandiswa. Ndo zvaita vasmith vachitaura kuti tinofanira kuuraya vanhu vatema. Saka vamunanga zvavadzokera muutongwa hwaIan Smith, vadzokera kuutongwa wevachena waidzvanyirira vanhu. Saka ndosaka muchiona vachishandisa mutemo vachisunga vanhu vachiita zvezvavaiita. Patinoziva kuti pakupera kwezvese munyika muno muchauya shanduko.
Saka munoti nekuti havasati vasungwa ivo vakataura mashoko ekuti vatamisa vaurayiwa.
Nhasi taenda kumapurisa vachitaura kuti nyaya iri kuhengwa nemasvingo. Masvingo yafonerwa akataura kuti nyaya yacho ichiri kuinvestigetwa. Zvinoratidza clearly kuti kune selective application of those. Zvinoratidza clearly kuti mutemo munyika muno waakushandiswa against the opposition. Kana usiri opposition munyika muno hauwani protection. Ndo nyaya dzatiri kuona munyika muno kuti kwaakushandisa violence zano yapererwa papfungwa, yapererwa pazvese. Ndosaka vaakuda kushandisa vajopical vakasunga nenyaya painsider public violence. Uyo aonekwa anozikanwa achitotaura kuinsaita kuti mumwe munhu aurayiwe asi unonzi ana mhosva sekutaura kwavaita mutauriri weZANU-PF.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutevedzero wemutauriri weCitizens Coalition for Change vaustalos Gift Siziva vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano reGender Media Connect richishanda neFoyo Media Institute ine muzinda wayo kuSweden nechikoro chepamusoro cheGothenburg University vaita musangano nhasi muHarare wekuparura gwaro rekutsvakurudza zvavanoti zvavakaita pamusoro penyaya dzine chekuita nevatori venhau nevatepfenyuri vechidzimai munyika. Gwaro iri rinoti chero zvazvo Zimbabwe ine mitemo iri pajekerere mune zvematorerwo enhau, madzimai anosimukira mashoma pane vanhurume. Zvimwe zviri mugwaro iri zvinoti madzimai ari muzvigaro nemabasa ekutungamira mumabasa ezvekufambiswa kwemashoko mashoma pane vanhurume, uye madzimai haasi kufara nemitemo inovachengetedza mumabasa inochengetedza kodzero dzavo nekuumbwa kwemabhodhi akakosha seZimbabwe Media Commission neBroadcasting Authority of Zimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zvininga weStudio 7 abata sachigaro veMedia Commission muzvinafundo Ruby Magoshongwe kuti tinzwe zvizhinji.
Shongwe chakanangana neripot kana kuti chinyorwa chemuunganidzwa changa chakaitwa neGender and Media Connect wachitarisa iwo kusanganisirwa kana kuti kubatawo kunenge kuchiita madzimai muno muZimbabwe mune zvekufambiswa kwemasoko nenhau seindastry. Apa tiri kutarisa hedu midhiya neukuru hwawo neupami hwayo.
Zvikurukuru zvamunonongedzerawo zvabuda senhau hombe munhaurwa yanhasi ndezvipi?
Munhu wese angatibvumirana zvokuti nyaya dzekuseenza kwevarume nevakadzi mune zvekufambiswa kwemasoko nemidhiya seindastry haisiri nyaya itsva. Nyaya yekuti madzimai haasi kuoneka wari kusiyiwa parutivi kana kuti vanenge vachitarisirwa pasi madzimai munongoona ari parutivi kana kuti ari kumasure saka zvanzi haisi nyaya yekutanga
asiwo ndatarisa kukomisheni kwamuri ndikaona kuti chairperson mudzimai ndikatarisawo media connect ndikaona zvakare mutungamiriri ari mudzimai munozosara panze sei semadzimai ndichikuonai muri muzvigaro zveutungamiriri
zvamunoona hapana chinounza sanduko kupfuura kutaurirana madzimai vanonzi ndiwo vanofanira kutanga kufundisa vana iye handiti ndiwo vanotanga kufundisa vana mhai baba tada zvitenda zvakadini zvakadaro hanzi uwandu hwevanhu hwemuzimbabwe tikatarisa vakawandisa vanhukadzi asi vari kutitungamirira varume musazondibatebate ipapo kuti gomai magoshombo makuenda kuti chiri kunge chekungoti tine tsika nemagariro zvagara zviri matiri saka kuzvipindura zvinotora nguva
vanga vari sachigaro vemedia commission muzvinafunda Rubi Magoshongwe vachitaura vari parunhare naIvan Zininga westudio 7 tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika apo mauto eRussia ari kupinda mudunhu reDonbas muUkraine zvombo zvemuchadenga zviri kuramba zvichirova kumawirira kweUkraine chimwe chombo charova muguta reVinnytsia chakonzera kufa kwevanhu vangangosvika makumi maviri nevatatu uye kukuvara kwevamwe makumi manomwe nevatatu vamwe gumi nevasere vasiri kuzivikanwa kwavari mutungamiri weamerica vajoe biden nhasi vati vacharamba vachitsigira kushanda kutsvaga nzira dzekuti pave nenyika mbiri pagakava riri pakati peisrael nepalestine vachiyambira kuti zvinogona kutora nguva vati vanhu vemupalestine vari kurwadziwa pari zvino vachiti zvinotonzwikwa uye kana kuamerica zvinonzwikwa vabiden vasimbisa kuti panofanirwa kutangwa nhaurirano dzinonanga kuti pave nenyika yepalestine parutivi peisrael paine miganho yakachengetedzeka inobvumiranwa zvinoita kuti vese vararame murunyararo nekuwirirana vabiden vari kuenda kusaudi arabia imwe nyanzvi munyaya dzekuchengetedzwa kwemhuka neshiri dzesango vamoses garira vari kukurudzira veruzhinji kuti vasauraya magora vachiti anobatsira kuchenesa masango kuburikidza nekudya nyama dzemhuka dzinenge dzafa izvo zvinoita kuti pasave nezvirwere vagarira ava vanoshanda pavictoria falls safari lodge kuvictoria falls vanoti hotera yavo yakatotanga chirongwa chekupa nyama kumagora zuva nezuva icho vari kuita vakabatana nemasangano anoti national parks Birdlife of Zimbabwe neWildlife Trust vanoti magora mazhinji ari kuurayiwa nevamwe vanenge vachida kuita zvechivanhu asi vanoti izvi hazvikurudzirwe sezvo shiri idzi dzava kushomeka munyika ngatinzwe hurukuro yavaita naMavlas Musanganya uye weStudio 7
mavouchers anodya zvakafa zvega kunyanya mumasango medumu kana mapurazi nemune mombe dzakafa kana mhuka dzese dzinenge dzafa musango dzinodya izvozvo zvirwere zvakaedza kupararira kusvika kwatiri suvanhu
chii chamunodzi
zvinodzipa nyama inenge yasara mumarestaurant inoti inosiyiwa nevanhu mumaplace avo because vanhu dzimwe dzenguva vanoisa mhiripiri atidzipe zvinhu zvakadaro mashefu edu paanogadzira vanobvisa mabhonzo vachitrima maface ndozvatinounganidza ihotera hombe tine zvakawanda zvinobva mahotera medu makitchen medu to zvatinopa shiri dzedizi atidzipe kuti dzigute apa kuita kuti dzigune kuramba dzichitambira munzvimbo yatisingaurayiwe zvakafanana nekupochewa nemapocha zvizofanana kana nemuvarimi vanenge vaine mombe dzavo kafa vanowanzisa poison kuti vauraye shumba dzinenge dzauraya mombe dzavo but zvinozofa mavhaucha saka pakudziswededza kure nekwadzinoona matambudziko even maelectric lines
tinoona zvakare nyama idzo dzinenge dzine mabhonzo nezvimwe mabhonzo yaanozoitwa sei
mabhonzo aya mapiki adzinogona kumedza dzinodyawo nokuti dzinodawo supplemental of calcium kubva mabonzo wayo asi mabonzo mahombe anosara paya anozodyiwa nemapere kana amanheru nokuti mapere ane mazino akasimba pamhuka dzedu dzinodya nyama saka ndiwo anozoda kuzotora mabonzo wayo naiwo mascavenger anobatsira kucleana environment naiwo
saka imi apa munoshandira hotera here kana kuti national park
kwete ndinoshandira hotera Victoria Falls Safari Lodge ndiyo iri kuita project yekubatsirana ne National Park Wildlife of Zimbabwe ne Wildlife Trust kuti tikwanise kuti tisambadze nezvekukosha kwemavhaucha nokuti ari kunyanya kufa pasi rose kudarika dzimwe shiri dzose
mungatimi chirongwa ichi machikwanisa kunge muchichiita pano pahotera kwenguva yakareba sei
chirongwa ichi pano pahotera chatove nemakore kunyange amweni ndii ndakazotangawo chapakati asi chirongwa ichi chinokwanisa kuita makore andosvika 22 kana 23 years
saka vamwe vanodzishandisa chii shiri idzi magore aya sei dzichizowanikwa dzichiurayiwa
shiri idzi tikatarisa especially isusu vanhu vatema tine mabhiriefs edu iyo izvozvo ndozviri kuita kuti vanhu vati vakana usida kuita n'anga kana muprofita vanotikumbira mavhaucha pasi vachiti ndokuti vagone kushopera kana kuona zviri kumberi through dreams vamwe vanototi mapasi acho mamwe anokwanisa kurapa zvirwere saka izvozvo manje vava kutoita bhizinesi rekutouraya mavhaucha vachitengesa vachitowana mari nawo izvozvo zvapedzawo futi mavhaucha
asi imi mungakurudzira veruzhinji kuti vaite sei panyaya yeshiridzi
veruzhinji ndinovakurudzira kuti pega pega pavanoona shiridzi vadzikoshese zvikuru nokuti idzo dziri kutichengeta dzinotichenesera masango edu kuti tisave nezvirwere
vanga vari nyanzvi munyaya dzekuchengetedzwa kwemhuka neshiri dzesango vamoses garira vanoshandira pavictoria falls safari lodge vachitaura namavelas muhlanganya uye westudio 7 vari kuvictoria falls munhau dzemitambo chikwata chezimbabwe chemutambo wecricket nhasi chaunza mufaro munyika mushure mekubudirira kuenda kumakwikwi et20 world cup Michael Kariati anotitsanangurira kuti izvi zvauya sei.
Chekwata ichi chawana tikiti rekuenda kumakundano T20 World Cup ayo achaitirwa kuAustralia mushure mekurova Papua New Guinea nemaranzi makumi maviri nemanomwe nhasi masikati kuBulawayo. Mutambi weZimbabwe akanda maranzi akati wandei ndeSkandar Raza uyo abuda nemaranzi makumi maviri nemaviri. Kuti Zimbabwe isvike pamaranzana nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe Papua New Guinea ndokuguma iri pamaranzana nemakumi manomwe nemaviri 172. Kukunda masemifinari uku kwapinza Zimbabwe mufinari yeT20 World Cup qualifier iyo vatambi ava vave kusangana neNetherlands muQueen's Sports Club nesondo. Kunyange Zimbabwe ikarohwa mufinari iyi. Tekiti reWorld Cup ratove muhomwe sezvo mitemo ichiti zvikwata zvapinda mufinari zvinotora zvinzvimbo zviviri zvasara kuti zvikwata zvemakundano et20 World Cup zvikwane mutsigiri wemutambo uyu vaFidelis Mzondiwa vanoti maChevrons adadisa zvichevera kukundikana kwakaita chikwata cherugby kubuderira kuendawo kuWorld Cup
kwata ichi chaita zvinofadza zvikuru chaita zvinofadza zvaradza kuti vanokwanisa kuzviita vanodadisa
maT20 World Cup qualifiers ndio anga ari makwikwi ekutanga emurairidzi mutsva wemachevrons Dave Horton kubvira atambidzwa basa iri mwedzi wapera zvikwata zvisere zvinoti Hong Kong, Jersey, Papua New Guinea, Singapore, Netherlands, Uganda, USA neZimbabwe zvanga kwesvondo rese zvichirwira kuenda World Cup uku. Totarisa mutambo wenhabvu. Hupenyu hwemurairidzi weDynamos Tonderai Ndiraya kuchikwata ichi. Huri patambo apo chikwata chake chere kupinda munhandare yeNational Sports Stadium nesvondo pamutambo neFC Platinum. Masvondo maviri apfuura vatsigiri vechikwata ichi vanga vachishedzera kuti Ndiraya ngaatsiiswe basa zvekuti kurohwa zvekare nesvondo kunosimudza dzimwe mhepo. Dynamos yakunda mumutambo mumwe chete chete pamitambo minomwe yapfuura izvo zvisiri kufadza vatsigiri vechikwata ichi kusanganisira vabatai kwaedza.
The coach is to pull up his socks. Yes, to pull up the socks to get the team. Team haina kumira mushe. Haina kumira mushe zvachose. It needs to be revamped. Defense, strike force in the...
Izvi Zvau ya panguwa ya kauma, apu Dimbare, ine FC Platinum, iyo iri kubeba moto, uyeze, iri kutungamira gungano iri, nema points mashanu, pam soro, pe chicken in.
Tinotenda Mike Okariati, musa kanganwa churongwa che live talk na 8 PM nasi, apo tiri kuendera mberi, tichitarisa zvakadzama miri shonga ya zvematongerwo enyika, iri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Komisheni inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission inoti yawana mari yakakwana yekuti veruzhinji vaongorore gwaro revavhoti pamwe nekutara matunhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiya mina Gifts Dube.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wala mungela ngenjabulo kustudio 7, ngolesihlanu mhlaka 15 Ntulikazi 2022 ngoGifts Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sithole ama cases angu 44 esiwalapileyo emaclinic. Kade kulabadala abangu 33, abantwana abangu 11, abaleminyaka engaphansi kwe 5 years old. Sitreate abangu 43.
Umanyano sokukamuke umkhuhlane wesikhudo elokuthini lephumula.
Lolu daba luqinisekile sibona i-report ye-European Union iqondile sibili ngoba
umanyano we-European Union uthi ukhetho oluzayo alusoze luqhutshwe ngemfanelo njalo ngendlela ekhululekileyo nxa uhulumente weZimbabwe engekela ukuguqula indlela aphatha ngayo ukhetho. Kuwoza Fridays lomculi osakhulayo uLondile Muzomhle Siwela wazakala ngegama lokuthi nguLondi. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Sokuqhamuke umkhuhlane wesikhudo elokutshini lephumula North kobulawayo. Lo mkhuhlane ubikwa usuhlasele izakhamizi ezedlula ikhulu ezigoqela umntwana oyedwa olaliswe esibhedlela sempilo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakobulawayo zithi sezihlalele evalweni kulandela ukuchamuka kwesihudo elokitshini lephumula North. Isakhamuzi sephumula North unkosikazi Flora Ncube uthi
bembanje isihudo manje sengisilile bengihanjwe ngalatha ekliniki ephumula.
Isikhulumi sikamunisipali wakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngalesi sihudo.
Umkhuhlane wesihudo siqala ukuzwa lapha kobulawayo ephumula mhlaka 11 July 2022 lapho sabona khona njengecouncil abantu abangu 20 bafika eclinic sithe sibuzisisa watholakala ukuthi 132 households of the imizi engu 132 babesithi bake babalayo idaria but bebesebepholile bengahambanga kuyathola uncedo eclinic. Mhla ka 12 July 2022 sithole ama cases angu 44 esiwalapileyo emaclinic. Kade kulabadala abangu 33, abantwana abangu 11, abaleminyaka engaphansi kwe 5 years old. Sitreate abangu 43, sahambisa ngkhaya bonabo abangu 43. Wasusiba nomntwana oyedwa oleminyaka emibili ohambe esibhedlela empilo.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ekhuthaza uZulu ukuba abilise amanzi engakawanathi.
Izakhamuzi ziyacebisa ukuthi zibilise amanzi uma ebuya elephunga kumbe elekhala engayisiyo esijayeleyo. Okunye futhi siyacebisa ukuthi phange uya emaklinika kumbe endaweni lapho singathola khona uncedo.
Kusenjalo kungakhathalekile lokuqhamuka kwesihudo, ikhansili iqale lamuhla ukwabela uZulu amanzi ukuze awathole ngemva kwensuku ezimbili. Lokhu bathi kubangelwe ukudubuka kwempompi ethwala amanzi adonswa edamu lencema elisesigodini. Amanzi azavalelwa izakhamizi kusukela lamuhla kuze kuyefika umhlaka 21 kuyona le inyanga. Inkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngodubo lwamanzi.
Idolobho lakoBulawayo lizavala amanzi ngomasabhabha athile kulezi suku ezibuyayo ngenxa yembangela ezimbili. Okokuqala, sibe le pompi edubukileyo esingathi i-raw water mains ethatha amanzi iwasusa kumncema esigodini iwaletha e-Criterion Bentside lapha esihlamba khona kumbe esigezisa khona kumbe esithitha khona amanzi njenge-council. Lokhu kusho ukuthi akusela manzi angenayo kuma-reservoirs ngenxa yokuthi siyalungisa le mpompi edubukileyo. Indawo ezaba-affected ngabantu abathola amanzi avela e-Criterion Water Reservoir labanatha amanzi avela ku-6J abanye ku-Rifle Range, Magwegwe and Hillside Reservoirs. I-water shedding lesi iqalayo iqala mhlaka 15 July 2022 kuze kuyofika mhlaka 21 July 2022. Esithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi i-team ye-council isiqalile ukusebenza ukulungisa le mpompi edubukileyo. Sesiba futhi nolu hlelo olwesibili oluza affecta amanye ama-suburb ngenxa yokulungisa amagetsi ayincima lapha esithola khona amanzi wethu. Uma sikhangela i-program yethu okuthiwa yiBulawayo Water and Sewerage Services Improvement Program, i-BSWIP, eyiyo i-program eyasipha imali yokulungisa i-infrastructure yamanzi lesuwa. Ukulungisiswa kwamagetsi lapha esipampa khona amanzi kwakunguyinye lohlelo oluphakathi khonapho. So i-project leyi isifika emaphethelweni, sebefanele ukuthi bevale ngathi i-station samagetsi ukuthi beyenelise ukuqedisa umsebenzi lokuthi befake amagetsi upgrade way.
Isakhamuzi sakoBulawayo esihlala eluveve umnumzana Melusi Moyo uthi okudanisayo ukuthi ukhansili akazidubi ngokubathumela isaziso sokuvalwa kwamanzi ngokuphangisa.
Siyezwa sibili lathi abantu bakhala bakhala, kodwa lathi sihlangane lakho khona lokhu ukuthi ekuseni sithi siyavuka sithola kula manzi, kodwa sebe sikwazi ukuthi amanzi ahamba kule langa lakhona esathi ngangusithi khansili le 24 hours. So manje kathi sesimangaza siphonga ukuthi sebona sokuvuka kungela manzi. So yikho sesihlangana lakho kuphela khona lokho kungani kuyasikhathaza, asikwazi ukuthi manje senze njani ngoba la manzi asigcinanga thina ezindlini. So sesicabanga ukuthi le mkhuhlane ingaba khona ngoba akula manzi ezindlini.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi impilo yezakhamizi zakoBulawayo isihlala isengozini ngokuhlala amanzi evaliwe okulakho ukudala imikhuhlane.
Vele ukuswelakala kwamanzi kubulala abantu for ezinjenge dysentery, cholera, izihudo nje ngokuhlukahlukana kwazo zihambisana lokuswelakala kwamanzi endaweni.
Uhulumende ngakwelakhe icele uthi uphakathi wohlelo lokuncedisana lecouncil yakoBulawayo ukuthwalisa amanzi ahlanzekileyo ngokufaka impompi ezintsha ezithwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo olubiza amashumi amathathu lasificamine mibili ezigidi zamadola eMelika yesikwelede abayiphiwe ngabebhanga le-African Development Bank. Yimele umsakazo we-Studio 7 yakoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umanyano we-European Union uthi uhulumende weZimbabwe enikela ukuguqula indlela aphatha ngayo ukhetho. Ukhetho lomnyaka ozayo alusoze luqhutshwe ngendlela esuthisayo njalo ekhululekileyo. Isixwayiso lesi sikugwalo olwethulwe yilomhlangano namhla oluhlaziya okungahambanga kuhle kukhetho luka-2018. I-EU ithi umumo okhona okwamanje awuvumeli abamabandla aphikisayo ukuthi bakhankase bekhululekile. Ngokunjalo ithi kunengi uhulumende okumele ekulungisise phambilini kokhetho luka-2023. Ithi njalo phakathi kwezixwayiso zayo ezingamajumi amabili lantathu ezikhangelane lalokho ebona kumele kulungiswe, uhulumende usebambe okubili kuphela. Lumiko uza ngesikhathi abamabandla aphikisayo bekhala ngokuthi uhulumende seqalisile ukubahlukuluza lokubethusela phambilini kokhetho, kodwa abakubandla lezanu-PF bayakulandula lokhu. Siphophele ingcwethi kwezombusazwe kumnumzana Ambrose Sibindi.
Well, lolu daba luqinisekile sibona i-report ye-European Union iqondile sibili ngoba singananzelela impilo esiyiphilayo lapha eZimbabwe kakhulu nxa sesisiya kulezo zombangazo. Kule ndlela eyokuthi i-ruling party ibandla le-ZANU-PF yilo likhanya liyingxenye yokuthi lalo liyabe lifisa ukubana lingene kuma-election, kodwa ngesikhathi esifanayo futhi libe nguye ureferi wakhona. Ilihlupho silalo njani? Ungananzela kathesi siyabona abantu nxa ukuze kube le mhlangano nale yokuthi abantu ba-adresa abantu yamarali. Ya-apply emapholiseni, amapholisa ungananzelela akhetha athi kula marali ama-opposition uze kuthiwa hayi lingeke lahlala ngezizathu ezinye ezingazwakaliyo, kodwa yona i-ZANU-PF iqhubeka ihlala isiya phambili ngemhlangano yayo. Okwesibili, singakhangela yona i-media, i-public media, uzananzela ukuthi abantu bezanu bathatha bayenze into ephathi, kanti ise-national, those are national media houses. Ibandla eliku-opposition, kumama-opposition ayanikwa amathuba okubana lawo azwakale khona abaxoxisanela abantu. Okunye futhi esikunanzela khonokho, bese sinanzela futhi yona i-ZEC ngokwayo. I-composition yayo ukananzela abantu suka phezulu khonale kunguye oyithungamelayo, bangabantu aba-appointwayo. Umongameli we-ZANU-PF njalo engu-president welizwe we-Emmerson Mnangagwa. Kusitshoni lokho, kusukuthi vele uzabe sefake abantu bakhe, and labo bantu abasoze bamphikisa, instead uyabatshela okokwenza. So ngokunjalo bese sikhala futhi lobudlongdlong nje bukhona, ukuhlukumezwa kwabantu, ukuhlukuluzwa kwabantu, kutholeke kuba lezi gigaba eziba khona, kube lama reports okuthi abantu bahlukuluzwe, batshaywe, balinyaziwe, amapholisa ayi-investigate. Kungani sehluke uku-investigate? Ngenxa yokuthi bona abanikazi bamapholisa bona abaphezulu abasezikhundleni eziphezulu vele bona bafakwe bezandla le-ZANU-PF njalo beyingxenye yama-supporters abo. Ngokunjalo akulungilutho. So ke in short we are saying i-ZEC is not independent.
Abe-ZANU-PF bona bathi akulalutho olubi nge-ZEC, njalo bathi kuqondile ukuthi abantu abalobudlelwano labantu abaku-ZANU-PF abafana lendodakazi kaKembo Mohati babe ngamalunga e-ZEC, ithi ZANU-PF akulalutho olubi ngalokho.
Ye, yikho sikutshoyo ukuthi nxa sithi thina ukhetho lwaso ebezithethe oluzafunela usoza ba-friends esithokhonokho ngabona abo bantu. Asimangali bani nxa besitsho njalo ngoba vele kakho umuntu onkomunye lo muntu idonsela ingubo ngakuye. Kodwa eqinisweni asithi thina i-ZANU-PF lawo nxa yendlela abacaba ngayo abaye becaba nti ngabo kuthiwa bona baku-opposition umumusu njalo kubamba kungaba njani. So eqinisweni ukuthi bona badonsela ingubo ngakubo, njalo kuyisiso sabo ukuthi kuhlale kunjalo kwenzeka ukuthi baqhubeke besembusweni inzozi zingahambi ngendlela ezihamba ngayo ngoba bona besebenza abantu babo. But eqinisweni sinxa usilanda into okuthiwa i-justice ngesikhiwa, uzananzela ukuthi awusoze ukuthi umuntu olama-interest entweni ethile ubuye futhi umfake ukuthi nguye okhokhela leyo nto abe ngukhomishina we-ZEC. Akuhambi kuhle. So uhlupho olukhona sibona ngathi nxa abantu bezanu-PF becabanga njalo, hhatshi basadinga ukuthi baye esikolo bayefundiswa bazwisise ukuthi amalungelo abantu ami njani. Nokuthi nxa kuthiwa into ayibe izimeleyo kuthi le-independent kutshoni, basadinga ukuthi baye esikolo ngoba umuntu okunye lomunye lo mntwana omncane uyakusuka ukuthi hhayi nxa vele usufaka abantu abe-ruling party kuzenzane izikhundla usuhlobo wabulala into yonke akuhlela nto izahamba kuhle ngoba bazabe bedonsela ingubo ngakuyo behlukumeza abantu beshisa ukuthi bahlale besembusweni kunaphakathi.
Umnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezombusazwe. Kusenjalo ummeli wezengezwa West Parliamente njalo elilunga le-CCC umnumzana Job Sikhala wezomthethondaba njalo namhla lapho obekuhluzwa khona isicelo sakhe sokuthi umahluli ophethe icala lakhe umnumzana Ngoni Nduna asuke liphathwe ngomunye. USikhala ubhekane lamacala amaningi akugqela elokubhehla udlame lokuvimba ingalo yomthetho. UNduna uza kutsho ngomvulo ukuthi uyasuka yini ekuthethweni kwecala leli kumbe kasoze yenze njalo. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi isithole imali eneleyo yokuqhuba uhlelo lokuhlolwa kuloluhlu lwalabo ababhalisele ukuvota i-voters roll kanye lolokudweba kutsha imingcele yezigaba zabameli bephalamende lamakhansila ole delimitation. Isikhulumeli se-ZEC umnumzana Jasper Mangwana utshele intatheli zezindaba eHarare namhla ukuthi bathole izigidi ezedlula amajumi ayisithiyangalombili zamadola emelika 83 million. Uthi imali ngeyokuqhuba umsebenzi wokulungiselela ukhetho lokudinga umongameli, amalunga edala lephalamende kanye lamakhansela elizweni lonke ngomnyaka ka-2023. yizeke ithi uluhlu lwe-voters roll okwamanje lulamabizo abantu abangaba izigidi ezinhlanu 5 million asebebhalisele ukuvota. Ithi yenelise ukukhipha amabizo asebabhubhayo kulolu luhlu abaphose befike inkulungwane ezilikhulu 96,284. Kulayi namhla sikhangela ukufuthelana osokuqhamuke phakathi kwamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo, inhlanganiso ezimeleyo ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ibambe umhlangano labanye abeZimbabwe abahlala kule Botswana ukuzwa indubo ababhekane lazo njalo lokukhulumisana phezu kokhetho oluzayo. Iningi lithi liyafisa ukuyavota kodwa kwehlula imali kanye lokuthi abalamaphepha aqondileyo okuhambisa, kubika umqondisi Dube we-Studio 7.
Emhlanganweni obanjelwe eHebron ngolesithathu, abeZimbabwe bakhale ngokuthi bayahlupheka kwele Botswana. Abanye bathi abayinelisi ukufinyelela usizo esibhedlela ngengxotha abalamaphepha, kukanti abanye njalo bakhala ngokugijinyiswa ngabomthetho. Bathi balesifiso sokuthi bafike ekhaya ngomnyaka ozayo ukuyavota, kodwa njengakolunye ukhetho bangasuka behlulwe imali lokuthi abalamaphepha aqondileyo awuhlala elizweni kumbe awuhambisa. Khuluma emhlanweni lentatheli izindaba umqondisi we-Crisis in Zimbabwe Coalition Mnumzana Blessings Vava uthi bazwile izikhalazo zabeZimbabwe kwele Botswana.
Challenge is that the access to resources, the access to jobs.
Bakhulume kakhulu ngendaba zokuswela amaphepha kanye lokwehluleka ukufinyelela inhlelo eziningi kanye lokuhlukunyezwa. Njalo okuqakathekileyo bathi bafuna ukubuyela ekhaya ukuyavota.
Ukanti umnumzana Modise Maphanyane omela umanyano wenhlanganiso phezu kwenkinga ezibhekane leZimbabwe, iBotswana Civil Society Coalition Solidarity on Zimbabwe, uthi kuyatshengisa ukuthi kungaba lodlakela olubi kukhetho oluzayo. Uthi ngalokho kumele inhlanganiso ezizimeleyo ziphakame zikhulume ngalizwi linye.
One of the successes of our role as the Kiskos.
Kunengi esikwenzileyo njengenhlanganiso yokuphathisa abeZimbabwe. Sakhuluma ukuthi owayengumongameli umnumzana Ian Khama akhulume kakhulu ngenkinga ezaziseZimbabwe esikhathini esedluleyo. Lokho kwaphathisa kakhulu.
Umqondisi wenhlanganiso yobona ngelungelo loluntu eyedithwane lonkosikazi Alice Muhwe uthi kuyayenziwa imizamo ukuthi kuphathiswa abeZimbabwe kwele Botswana ukuthi bayevota ngomnyaka ozayo.
It's very clear that there is a call for that kind of support again.
Sancedisa ngomnyaka 2008 ukuthi abantu bayevota kumgceke njalo ukuthi usizo lwethu soludingakala njalo. Sizabambisana lenhlanganiso ezifana le-Crisis in Zimbabwe Coalition.
Owenhlanganiso yobona abeZimbabwe kwele-South Africa umnumzana Nqabutho Mabhena uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu abangaphandle kwelizwe bahambe bayevota ngomnyaka ozayo.
Kuqakatheke kakhulu ukuthi izalwana zaseZimbabwe ezisemazweni afana le-South Africa, eBotswana, eZambia zihambe ziyevota, ngoba nxa zingavoti angeke zibe zilokhu zithi zona zisola uhulumende okhethwe ngabanye abahlala ekhaya. Njalo futhi siyananzelela ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezisemazweni ikakhulu kuSADC region yibo abathuthukisa umnotho waseZimbabwe, abathumela izimali. Yikho ke lathi siyagqugquzela ukuthi zonke izalwane zaseZimbabwe ezisemazweni ikakhulu weSADC zihambe ekhaya ziyebhalisela ukuvota.
Kulokhu kukhathazeka ukuthi udlakela lungaqonga isikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo, sekubulewe amalunga athile ikakhulu abebandla eliphikisayo ele-Citizen Coalition for Change ukhetho luka-2008 olwaludlakela olukhulu iningi labeZimbabwe labalekela kwele Botswana lapho abathola khona ubupepheli. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ihlangane njalo leziphathamandla zogatsha olubona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Kwamanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo ohlangothi lukahulumende weMelika, olubona ngokudlelana labanye amazwe uthi abantu kubele Cuba abatshengisela emigwaqweni ngontulikazi ngomnyaka ophelileyo abedlula amakhulu amahlanu lamatshumi amahlanu 550 bavalelwa entilongweni okweminyaka efika inkulungwane ezine 4000. Lokhu kulandela ukuqiniswa kweziqondiso zomthetho wepenal code owenza kube licala ukuba abantu bechithoze uhulumende. Abasanda kuvalelwa entulongweni nguMichael Osopo Castillo, umculi werap, loLuis Manuel Otero Alcantara, laye ongumculi. Bathoniswa okungacaciyo yimthethwandaba kahulumende wakwele Cuba. UCastillo lo Otero Alcantara ngamalunga eSan Isidro Movement elabaculi izikhwicamfundo labanye abathi baphikisa uncindezelo lukahulumende njalo bakhuthaza ukuba abantu batshengisele emigwaqweni ngokuthula. UCastillo lo Otero Alcantara baphuma kumabonakude becula ingoma yenkululeko ethi Patria Yayi Vida kumbe Fatherland and Life yathakazelelwa ngabantu abaningi kakhulu enkundleni zokuxhumana. UCastillo wajawa kabuhlungu ngamapholisa ensitha kulandela ukwethula kwabo ingoma le kumabonakude. UCastillo labanye bakhe bathola isicoco seLatin Grammy Award ngokucula ingoma le. Ukucula kwabo kuphikisana lokwethulwa nguFidel Castro owathi Homeland or Death. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kuyayangisa kakhulu ukuvalelwa kukaCastillo lo-Otero Alcantara ngurhulumende oqhubekela phambili esephula ilungelo loluntu. U-Otero Alcantara wake watshela iMiami Herald ukuba urhulumende wakwele Cuba wephula ilungelo loluntu, uvimba okwethulwa nguZulu njalo ukhahlameza abaphikisayo. Ekhuluma ngesikhumbuzo sokutshengisela kwabantu emigwaqweni nyakenye mhlaka 11 Ntulikazi kwele Cuba, uBlinken uthi kumele bonke abavalelwe entulungweni bekhululwe. Uncome kakhulu abantu abalwela inkululeko kwele Cuba esithi kulilungelo labo ukuba bekhethe urhulumende kaZulu hathi oncindezela abantu. Belalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Wezemidlalo selifinyelele uyadlala umncintiswano wezizwe zomhlaba wenkezo AICC Men's T20 World Cup, iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi elama Chevrons.
Iqembu leZimbabwe liqale ukutshaya ibhola lakuthelela amaranzi afika phosi amakhulu amabili 199 lilahlekelwe ngabadlali abahlanu, kuthi iqembu lePapua New Guinea seliphendula lenelisa amaranzi angu 172 lilahlekelwe ngabadlali abayithoba nembili. Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Gokwerera obephakathi enkundleni yeQueen's Sports Club uthi kuyajabulisa ukuba iqembu leZimbabwe liza kuyancintisa lamanye amazwe kwimidlalo yezwe zomhlaba.
Kade benze amaranzi amaningi kakhulu afika 199 ukuba kutournament yona le ingabo kuqala kubana befike khona phana okutshengisela ukuthi iZimbabwe hayi itshengisele ukuthi ibilokhu iziba ngcono ngemidlalo ngokuhamba kwemidlalo, njalo kutshengisele ukuthi ikusasa leZimbabwe lihle kakhulu ngenxa yokuthi ukuyenelisa kwabo ukuthi bengene kufinali kusho ukuthi sebequalifyile phela kuma World Cup Australia, okuba kuyinto enhle njalo okuyayenza ukuthi umdlalo wekhrikethi weZimbabwe kuma T20 lawo ube lizinga laphezulu.
Iqembu leZimbabwe lizadibana neNetherlands ngensonto kudingwa intshantshu zeICC Men's T20 World Cup qualifier ngenza kokuba iqembu leNetherlands linqobele United States of America ngama-wickets ayisikhombisa emdlalweni oqhutshelwe eBulawayo Athletic Club. Siyikhangele umdlalo wenguqu, imidlalo yesigaba seCasalaga Premier Soccer League ingena kuviki yamashumi amabili lanye kulimpela viki, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kumidlalo yangomgqibelo iqembu lezeBC Kariba lizadibana leleCranbourne Bullets ngasenyamunga, iqembu leBulawayo City lizadlala leleTenex naseBarber Fields, iqembu lenkezi Platinum Stars lizanqikilana leleCapes United ngaseBaobab, iqembu leHarare City lizadlala leleTriangle ngaseNational Sports Stadium, iqembu leManyika Diamonds lizadlala leleRentals ngaseVenkere, kuthi iqembu leWawa lizemukela eleHighlanders ngaseAscott. Ngesonto iqembu leBulawayo Chiefs lizadlebhana leleChicken Inn ngaseLuveve, iqembu leDynamos lizadibana leleFC Platinum ngaseNational Sports Stadium, kuthi iqembu leBlack Rhinos lizadlala leleYada ngaseVenkere. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Uluveli kukuliviki kuthelo Woza Fridays lomculi osakhulayo uLondile Muzomuhle Suwela wazakala ngegama lokuthi nguLondi, yena ucula umdumo we-hip hop ekoBulawayo. Asizwe ni kutoka lomsakazi West Studio 7, uEzra Chisaspanda. Intsha eningi ithakazelela umculo yakulezi nsuku. Omunye wakhona hi hip hop. Yikho nje uLondi ecula wona. Sizongela ingxoxo la echazisa ngembali yakhe.
Ngizalwe emulini yakwaSiwela. Ngizalwa ngumama Msipa. Kuyisho ukuthi emulini yakithi sizele soba isikhombisa. Kuyimo oqala. Ngifunde ezikole ezibalisa uDumezweni Primary School, ngafunda eMgalini Primary School, ngazofunda njalo laseSigombe Primary School, ngasuka ngafunda eMandwani High School, ngaphinda ngafunda laseTrust Academy School.
Umuzi uthi uyacula leminye imiculo etshenela nxa esemutsha kwezokuhlabela.
Ukuhlabela ngiqale ngo-2019. Ngisebenze kakhulu Blue Master okunguye Old Blues Records. Ngazosebenza njalo futhi le-Street Culture kakhulu. Imuzik yami yona kahle kahle ngigxile kakhulu ku-hip hop, kodwa ngilokuphuma nje ngishaye igom njalo ngishaye le piano.
Ntuligazi sinanza leli langa lapho baba welizwe umuyi uDr. Joshua Mqabuko Nkomo osithiyayo khona umnyaka 1999. ULondi uyathinteka lanxa wengakazalwa kodwa uyayazi imbali yakhe, yikho nje enze iculo ngaye.
Thina njengentsha sihlanganele kuyikusho ukuthi mina uLondi yi-Street Culture sabona kukuhle ukubona njengentsha sikwazi ukubona ngathi sikhiphe ingoma siyishayela yena umdala unkomo njengoba siwashiya neso continue rest in peace. So sithi makalale ngoxolo lapha khona njalo siyamkhumbula loba singamazi. So sikhiphe ingoma yona ethi Umqabuko siyishayela yena umdala
Indodana esibindi ihlala ithesa. Refuse to honor the white. Boma was right, the decision was tight. Bakuthande sulele ngale corruption. For incomplete omission. Nyongolo yithotha selodwa. Now stronger than our strength. Ubuhlungu sibuzwile. Abanomona sibakhuzile. Our emotions are stronger than our feelings. Wakhuluma kwazwakala. Louder than your voice. The truth is bitter than our anger. Lala ngoxolo nyongolo. Siyakhumbula.
Jesuela uthi uyaphambili ngomculo kabuyeli emuva njalo umculo wakhe usutholakala emakhasini enkundleni zebulenjini zeinternet njalo ngamlandela emakhasini okuzilibazisa awe social media.
Manje sagxile kakhulu ku-YouTube, Instagram @Londile Muzi, iphinde nitholakale futhi njalo ku-Facebook Londile Muzi, ukanti ku-Twitter Londi Music, and then WhatsApp kona uyambamba ecingweni
Jesus Band.
Languages, but they are one. They have different backgrounds, but they are one.
22 years without you, Dala. Rafu still is who's the next to show. Our people need to Dala. Father, speak of Matabele, King of Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.